Ndichataura rungano rwechirayiro chashe. Zvino mumwe wavadzidzi vaJesu ainzi Judas Iscariot akaenda kuvaprista vakuru akati, "Muchandipeiko kana ndikaisa Jesu kwamuri?" Ipapo vakamupa masirivheri ana makumi matatu. Kubva panguva iyo akatanga kutsvaka nguva yakafanira yokumuisa kwavari nayo. Nezuva rekutanga rechirayiro chashe, vadzidzi vake vakauya kwaari vakati, "Munoda kuti tikuitireiko pamungadya Pasika?" Iye akapindura akati, "Endai kuguta kune mumwe murume muti hanzi nomudzidzisi, ndinoda kudya Pasika pamba pako nevadzidzi vangu." Vakaenda sezvo vakarayirwa naJesu, vakagadzira Pasika. Nenguva yamadekwana pakudya Pasika, Jesu akataura kuvadzidzi vake akati kwavari, "Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, pakati penyu pane umwe uchandipandukira." Vakava neshungu, vakataura mumwe nemumwe vachiti, "Ishe, ndini here?" Iye akati, "Waisa ruoko pamwe chete neni, ndiye uchandipandukira. Mwanakomana womunhu uchaenda sezvazvakanyorwa pamusoro pake. Asi une nhamo uyo mwanakomana womunhu waanopandukirwa naye. Zvaiva nani kumunhu uyo kana usina kuberekwa." Judas Iskarioti akapindura akati, "Mudzidzisi, ndini here?" Iye akapindura akati, "Hongu, ndizvo zvawareva." Jesu vakatora chingwa, vakachiropafadza, vakachimedura, vakapa kuvadzidzi vavo vakati, "Ichi idyai, ndiwo muviri wangu." Vakatora mukombe, vakavonga, vakapa kuvadzidzi vavo vakati, "Ii inwai, ndiro ropa rangu resungano itsva uye rakadeurirwa kune imi mose kuti mukanganwirwe zvivi." Akati, "Ndinoti kwamuri, haningatongonwizve zvibereko zvomuzambiringa uyu kusvikira zuva randichanwa naro pamwe chete nemi zvava zvitsva muushe hwababa vangu." Akataura akati, "Ndinokupai murayiro mutsva, kuti mudane sezvamundinokudai ini, mudane saizvozvo. Saizvozvo vose vachikuonai vachaziva kuti muri vadzidzi vangu, mune rudo pakati penyu." Vakaimba rumbo vakaenda.